Kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki Youth Forum matinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Svondo rinotaita rombo rakanaka kusangana navanzvadzi vedu Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer, CEO veTumakeri iri muHarare. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa. Tinoda kutanga nekunzwa kuti Kerita uyu ndiani uyu tisati tanzwa zvakawanda wanda.
Ini zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Kerita Chawana Choga. Ndine makore 35 ekuberekwa, ndinogara muguta reHarare.
Tinonzwa kuti Tumakeri anenge achitumwa kupiko Keri uyu?
Tumakeri ikambani yakatangwa mugore ratinogenda 2020 nekuburikidza kwekuti ndakanga ndaona kuti vanhu vari kumhiri kwemakungwa vanotambudzika kana vachida kuti zvinhu zviitwe kumba zvakafanana nekuendesa vabereki vavo kuzvipatara, kutengerwa kwevabereki magrosari, kutorwa kumaairports, kuitwa mabasa akasiyana siyana avanenge vachida kuti aitwe kuno kumusha. Saka Tumakeri ndo patakaitanga tichida kuti tive ebridge kana kuti tive nzira yekubatsira avo vari kumhiri kwemakungwa.
Makazvifunga sei izvi kuona kuti apa pane mukana regai tipinde nepapa?
Tumakeri ndakanga ndine shamwari yangu nevamwe sisi vangu vari kuCanada vaipotawo vachinditi kana pari paweekend yemugovera zviya kuti kana ukaitawo mukana ndokumbirawo kuti uritirewo chakati nechakati ndezvekupawo mari yepeturo. Saka ndakazozvifunga musi ndakagara zvangu kuti asi kana vanhu 2 kundikatotanga kuita business ndikaona vamwe 10 vakaita seivavavo hazvitofambi here, ndikaona chiraramiso muno muZimbabwe nekuti mabasa hakuna. Saka ndaitawo panguva yekutsvaga kuti chii handingaitawo kuti ndiwanewo kamari pasaiti.
Semusikana wechidiki ari kupindawo mubhizimisi, zvanga zvakakuomerai zvakadii kutanga Tumakeri?
Zvanga zvakationei nekuti mashandiro edu atiita kuTumakeri kazhinji zhinji tinotanga tabhadharwa tisati taita basa. Saka nyaya dzekuvimbana idzi dzekuti munhu haazokwanisi kunge ane chivimbo chekuti ndikatumira mari yangu basa rinozoitwa here. Saka ndo mamwe andingati zvinhinganidzo zvandakasangana nazvo zvekuti munhu anozenge akuzeza kuti zvino ndikatumira $300 yangu musikana uyu akazenge ashayikwa nemari yangu ndinomwanira kupi. Saka tingati panyaya dzekuvimbana apa ndiyo yaiva dambudziko guru patakatanga.
Saka pari zvino alright, iko pari zvino makura zvakadii, munodirivhara kupi zvamunodirivhara zvese izvi? Muringori muHarare chete here?
Tiri muHarare. Pana inini nemadhiraivha maviri vanoshandisa zvinodhudhudhu. Tinoenda kwese kana tichinge tatumwa, takamboenda kuChivhu, takamboenda kuweza kunana Chinwei, kunana Dzingira. Zvese kunenge kuchingoda kuti munhu anenge atituma achida kuti tisvike, tinosvika. But pari zvino kunyanya-nyanya tiri muguta guru reHarare.
Ndotarisawo kuti vamunoshandidzana navo tinokuonai zvikuru pamadandemutande apo pamasocial media, kumafacebook, kumainstagram uko. Vanoda kukuwanaiwo, vanoda kuTumakeri uyu, vanokuwanai kupi?
Tumakeri ndinowanikwa panhamba dzangu dzenetwani dzinoti 0717605397. Pafacebook tinowanikwa pakanzi Tumakeri, Facebook Tumakeri, Instagram Tumakeri. Tinoresponda kuese mamesejes iwayo akapinda. PaWhatsApp tiripo zvakare, tinobatika pamanhamba iwayo nemadandemutande.
Aiwa, ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekutaurawo nemhuri yeZimbabwe. Tokushuvirai zvakanaka mubhizinesi renyu.
Thank you. Ndatenda.
Muri Zimbabwe mange makateerera kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chinotarisa zvinoitwa nevechidiki veZimbabwe vari kusimudza mureza munzira dzakasiyana siyana. Nhasi tangati nehurukuro naSisi Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer veTuma Carry iri muHarare. Ndokushuvirai hope dzakanaka, morara zvakanaka, tosangana zvakare svondo rinouya patichakupai zvakare chimwe chirongwa. Oh, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndandakanganwa kuti ndinani.
I understand.
Ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatanga tichikurukura naSisi Kerita Choga. Tinokutendai muri Zimbabwe kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi mumatanga tichikurukura naKerita Chawana Choga weTuma Carry vanoita zvekutuma zvinhu nekudirivhara magrosari nekudirivhara matsamba nechipi nechipi chamungade kutumira nekubatsirwa nacho muguta reHarare. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.